Vachangirai varamba mashoko akaburitswa nesangano renhaure Reuters nezuro ekuti vakabvumirana navamunangagwa kuti vagozoumba hurumende yembatanidzwa kana vamugabe vabva pachigaro. Mashoko aburitswa navachangirai anoti havasati vasangana navamunangagwa kubva pakapera hurumende yembatanidzwa muna 2013. Mashoko aburitswa navachangirai aya asinirwa nemutauriri weMDC vaObert Gutu.
President Tsvangirai havana kumbosangana navamunangagwa vakatotaura vari makore anopfuura mana vakapedza vasangana navice president Tsvangirai vachiri muinclusive government. Mashoko abuda waireuters neini wati ndiroita nehana nokuti ndaitiza kuti mamepo saka tisingazivi kuti vavengeri kana kuti ndiani ani vari kutaura zvakadai. Zviripo ndezvokuti isu sevatori vemdc sokutaura kwaita president Morgan Tsvangirai tiri bato rinoda zvokupinda mupower tavapinda through maelections ari free and fair. Hatiri zviya zvokupinda hanzi through the back door kuti kushata maelections tongogara pasi tongotaurirana topatsurirana mapowers kuti iwe otora apa ini ndotora apa uyu otora apa. Aiwa vana vezimbabwe ndozvavakaramba izvozvo, ndosaka tichinzi isu tiri bato redemocratic change.
Vagutu varambawo mashoko ekuti pasi pechibvumirano chinonzi chakaitwa navatsvangirai navamunangagwa varungu vachawanikwa vachidzoka mumapurazi avakatorerwa.
Ndotoseka zvangu nokuti isu tagara tiri bato rinonzi we are non-racial, we are non-tribal. Kana uri mwana wezimbabwe uri mwana wezimbabwe. Takatanga isu kutotaura nezveminda vezanu vasati vataura nezvazvo. Tichiti vana vezimbabwe vazhinji vasina minda ngavapiwe minda. Kana uchirangarira mu1999 policy document yakatebhuriwa pacongress yayo yokutangana paformation yemdc nyaya iyoyi yeland yakanga iripo pamusorosoro peagenda yemdc nanhasi ichiri pamusoro peagenda yedu. Isu hatina basa kuti mwana wezimbabwe ungava murungu, ungava munhu mutema, ungava muindia, ungava mukarati, kana uri mwana wezimbabwe une kodzero yokugara muzimbabwe, une kodzero rokuita mabhizinesi ako muzimbabwe kana uita zvemabhizinesi, kurata zvokurima une kodzero yezvokurima. Vakapiwa minda vaya tinotoda kuti vakurudzirwe kuti vagone kurima, vapiwe maskills, vapiwe mari, nokuti vazhinji vacho vakangopiwa minda asi havana kutemwa. Havana mari yavanowana nokuti kuti uite commercial farm zvinodiwa kuti mabhangi ati mafacilities efinance ukwanise kutenga matarakita nezvimwe zvakadaro mafetiraiza kuti ukwanise zvokuzorima zvine utamu. Utangorima zvakaita zviya tiri kurizevha kwatakabva uko toda kuti vanhu varime zvokugutsa mhuri dzavo, vagutsa mhuri dzavo vorimazve for export. Ndozvatoda atoremi.
Mashoko akaburitswa neReuters aya anotiwo hurumende yeBritain iri kutsigirawo chibvumirano ichi icho charambwa navatsvangirai. Mumwe muzvinahofisi pamuzinda weBritain muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita ati hurumende yeBritain iyo iri kumirirwa naamai Catriona Lane inoshanda isina divi rayakarerekera. Nokudaro mashoko akaburitswa neReuters aya haasi echokwadi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vati hazvingaite kuti vamunangagwa vanzi vangaite chibvumirano chakadai navatsvangirai sezvo vamugabe varivo vachakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo dzegore rinouya.
Kuti payakatsika nepayakamira haina payakamira asi dekurikuva vamugabe kana vahwina vachaita coalition government navatsvangirai kana kuti veopposition tingazvinzwisisa nokuti gavhumendi yacho mapolitical parties maviri wayo ZANU nemdc nemacandidates maviri wayo vamugabe navatsvangirai ndovangakwanisa kuita izvo. Izvi zvavamunangagwa I think politics defactionalism dzomuzanu dzokusvibisa. I think pakuda kuwana nzira yekunzi vamunangagwa vachidzimba chi vadzimbe muzanu vachinzwa ari kuita mapakti nanatsvangirai vari kuda kuunza varungu. It's more propaganda than a solid story because pathway nzira yekuti vamunangagwa vanozoita pakuti navatsvangirai vanovabva nokupi vari hani.
Varuhanya vanoti kuburitswa kwakaitwa mashoko aya zviri kuratidza pachena kuti pane vari kuda kusvibisa zita ravamunangagwa pamwe neravatsvangirai pamberi pesarudzo.
Hari kuona pane nyaya yavamunangagwa vatsvangirai hurumende yeBritain varungu kusvibisa inoona sosirisosi inokwanisa nge iri sosi yevanhu vari kurwisana muzanu vanoda kusvibisa nokupedza munangagwa kuti achipera kuti pe because propaganda on its own parikwanisa kutorwa matanho kuti vamunangagwa mauta mari varungu. Varungu vagara varungu dzavawiriranawo nezanu kuzoti mabritish aitozirwisa kupedza liberation credentials amunangabva kuti vamunangabva vava kudyaidzidzana nevarungu vakudyidzana nemabritish akauraya vanhu kuchimoyo akauraya vanhu kuzambia akauraya vanhu kumozambique ndo inenge iripo asi chinhu chikuru ndechokuti muvhundu wadabvunoti vamunangabva vanopinda papi haisi kandidhiti yezvangu kandidhiti yezvangu pamaelection ari kuuya tikuziva ndipurezidendi Robert Mugabe.
Studio 7 hainokwanisa kunzwa kuna vamunangagwa avo vayakundikana kubata muzanu PF. Mune zvikwata zviviri zviri kurira kutora matomo kubva kuna vamugabe uye chimwe chezvikwata izvi icho chiri kudaidzwa kuti Team Lacoste chinonzi chiri kutsigira vamunangagwa kuti vatore masimba kana vamugabe vabva pachigaro. Chimwe chikwata chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 chinonzi chiri kutsigira mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe kuti vatadzidze vamunangagwa kutora matomu kubva kuna vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.